iwa mkoma matogona matibata kuti pupure chokwadi chiri kuitika chekutanga manyepo kuti mavenda ari kuita basa asina kupfeka mamasi izvozvo tinozviramba mukatarisa mukafamba mamakezi ese munoona kuti kana pane vanhu vanopfeka mamasiki yavo nenzira chaiyo yakatsarukana mavenda ari kutengesa chechipiri manyepo ndeyekuti vanhu vari kutengesera pese pese nokuda kwemufungo wavo handizvo ndofunga munotondera mukoma kuti pakatanga nyaya dzelockdowns pakaita pata wabata malocal authorities achiputsa misika yevanhu achiti taakuzogadzirisa nokuti taona mukana nokuti kune lockdown vanhu havasi kuenda kumamakets hapana kwati kwagadzirwa kumamakets kwese mukafamba muchitendera muHarare nzvimbo dzese dzakaputswa dzakangomira dzakadera hapana basa rapedza kuitwa hapana chavakwa chinotaridza kuti pane nguva yakatorwa vachiinvesta kuti vagadzirise misika inotengeserwa nevanhu saka isusu maonero edu ndeyekuti misika yavaingoiputsa kuitira kuti vadzingirire vanhu pamabasa avo pavanoshanda kana malockdown apera sezvizvi manje taigara tinozvitaura kuti kana pasina kuwanikidzwa kutsvagirwa pekundoshandira hazvirevi kuti ndoraramo ndogara mumba ndichifa nenzara tinondotsvaga patinokwanisa kundoshandira kuti tikwanise kuraramisa mhuri yedu ndozviri kuitika hakusi kuti hatiri kuenda kwakatsarukana kwokundoshandira asi vakaputsa misika havana kuda kuita dishi kana kutora nguva yavo kuti vapedze kugadzira misika iyi
ko nyaya yekuti hamusi kusiyawo mikaha pamwe nekugeza maoko munzvimbo dziri kushandirwa munotii ipapo
aiwa hazvemukaha hakunyepa mukatarisa kumbare togona kutora mapicha tikakutaridzai vanhu vanenge vachitotraya kusiya mukaha but sokuziva kwamuri kuita because hapana mamakets akavhurwa zvinotokonzeresa kuti pange pari kuita senge pasina kurongeka pamashandiro ari kuita vanhu but inhau iyoyo yokuti malocal authorities hasizvi kuitika muHarare cheteka zviri kuitika kwese mukatarisa kwese kwakaputswa musika havana kukwanisa kupedza kuvaka misika iyi saka isusu hatifaniri kuda kumhanya kublema mavhenda nokuti mavhenda tiri kutraya kurarama kuchengetedza mhuri dzedu and takatora nguva yakareba takavharirwa panze takavharirwa mudzimba tisingakwanisi kushanda tawana mukana wakadai hatingakwanisi kuregera kushanda nenhau yekuti havana kuda kuisa pfungwa dzavo dzakadzama kuti vakurumidze kuvaka misika iyi of course hatikurudziri vanhu kuti vashande vasingapane nemukaha yamuri kutaura iyoyo asi tinotarisirawo futi kuti malocal authorities ngakurumidze ngaite chimbi chimbi avake mamakets vanhu vawane pekushandira pakanaka
muri kumboedzawo here kuva ingeja kana kutaura navo pamusoro penyaya iyoyi
vanozviziva isusu seboka tagara tinokurudzira kutanhaurirana nemalocal authorities hationesana panenge pane matambudziko saka tinogara tichitaura navo and chikuru chatongoona ndechekuti pane kusava sirias kuripo vanhu havasi kuona kukosha kwekupasira informal sector kuti idzokere ishande onaika kuti nyika inge ichishanda hunge informal sector ichishanda saka kusangova sirias kwemalocal authorities kusangova sirias kwehurumende
ko panyaya yekubayiwawo kwenhomba nhengo dzenyu dziri kutorawo sei nyaya iyi
aiwa isusu seboka tiri kutopupurira kuti aiwa vanguwana mukana ngavaende vandobayiwa nhomba idzi nokuti chirwere ichi chokwadi torai kuti chipere saka nzira yogara chinogona kupera nayo ndo nyaya dzevaccination idzodzo so tiri kukurudzira mamembers edu titori necampaign yatiri kumhanya nayo inonzi peoples vaccination campaign yatiri kukurudzira mamembers edu nyangwe vasiri mamembers edu kuti ngatitore vaccination inotibatsira kuti ikonomi yedu inge ichivhurika zvakare vari kufamba vachitaura manyepo maringe nenyaya yevaccination isu hationiso kuti vari kuitira nyika zvakanaka